A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 3rd, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mklanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe amid a devastating drought.
And to join this discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can join us at www.voazimbabwe.com for English. For Shona, you can go to www.voashona.com and Ndebele, www.voandebele.com.
If you've just joined us, tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about hunger in Zimbabwe.
The World Food Programme says millions of Zimbabweans are facing severe hunger due to prolonged drought and an economic crisis fueled by hyperinflation. The WFP is appealing for financial aid to help raise over $200 million to buy food for more than 4 million people in the first few months of this year. It says firm pledges are urgently needed as it takes up 3 months for funding commitments to become food on people's tables.
Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once Southern Africa's breadbasket. Last year's maize harvest was down 50% compared to 2018, with overall cereal output less than half the national requirement. By August of 2019, WFP was forced to launch an emergency lean season assistance program to meet rising needs, months earlier than anticipated.
And the deepening hardship is forcing families to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt. There is little respite expected for the most vulnerable, including subsistence farmers who grow most of Zimbabwe's food and depend on a single, increasingly erratic rainy season.
This season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas. Forecasts of continuing hot and dry weather in the weeks ahead signal another poor harvest in April, putting lives and livelihoods at risk.
And the situation has been worsened by the government's failure to provide the much-needed food for its own people due to financial constraints.
If you wish to join the show right now, phone us directly at this number 001-202-619-2077 and we'll call you back. Yebo kambe mahlaba ezulwini ngalithona Zimbabwe sikhuluma ngokudla iWorld Food Program ithi indlala ekhona eZimbabwe yamangalisa okumangalisayo. So ke ngokukhuluma kwabo bathi kulabantu abedlula 5.5 million abasemaphandleni kuzobuya 2.2 million abakhona ngale ke emadolobheni abalambayo okunye okumangalisayo. So ke iWorld Food Program ithi sebecela imali ebantwini kuma-donors kumakampani emazweni atshiyeneyo ukuthi kudingelwe ukudla abantu beZimbabwe. Badinga $200 million yokuthi kudingwe ukudla. So ke uhulumende weZimbabwe laye uzamile ukuthi adinge ukudla lapha lalapha kodwa ngani kwehlule. So ke kodwa lokho bephanda ukudla besenzela ukuthi ingxenye bangakuthola kwezinye indawo. So ke ngenani kuhlelo khona manje sixoxeni ngokwenzakala eZimbabwe. Kambe wena lapho khona ngapho ungenzani ukuthi uthole ukudla, kumbe lapho ukuthola khona ukudla ukuthola kubani? Asixoxeni kunjalo kwemfundo.
Aiwa, kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Tinokuchingamidzai pachirongwa chedu cheLife Talk chekutanga musi wechishanu pagore ra 2020. Tinochingamidza uyezve tichitenda Mwari kuti takwanisa kupinda pachirongwa pano uyezve kuti takakwanisa kupinda mugoredzva ra 2020. Nasi tiri kutarisa isu nedambudziko ratekeshera munyika, dambudziko rekushaika kwechikafu uyezve kusanaya kwemvura nezvimwe zvakadaro. Saka tiroda kunzwa kubva kwamuri kuti kwakamira sei kwamuri ikoko, muri kuzvigona sei nekuti hurumende iri kuti iyo parizvino haina mari yekuti iwanikwe iyo ichitenga chikafu. Asi takanzwa zvakare kuti hurumende iri kupa zvinhu zvakadai semupunga kune dzimwe nzvimbo, asi vazhinji vari kuti mupunga uyu unowanikwa sei, ndo zvimwe zvavakuda kuziva. Saka tichange tiri pano tichiziva kuti kwamuri ikoko kwakamira sei. Masangano akadai seWorld Food Program ari kutaurawo zvakare kuti pane vanhu vanodarika 4 million vari kudaiwo chikafu chekuti vakwanise kunge vachirara mazuva nezuva saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa vachiti ivo vari kuedza kuti vabatsire nekutsvaga mari yekuti vawanike vachitenga chikafu ichi asi tisataenderera mberi nehurukuro yedu toda kuti timbonzwa zvaitika nhasi muHarare kunzvimbo yechikuwadzana apo mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanga vari pachirongwa chavo chekuchenesa nzvimbo vanga vari pakutsvaira kukuwadzana uku asi vanhu vabva vakwanisa ivo kunge vabvunzwa vachitaurawo navo vachitaura kuti vanga vari kuda zvinhu zvakadai sezvekudya nyama nezvimwe zvakadaro vamunangagwa vakati kwete vanhu ngavawanikwe ivo vachidya muriwo regaitinzwe kuti vanga vari kuti chii pane nyaya yedu yaitwa naBlessing Zulu asi tangotora mazwi kuti munzwe zvanga zviri kuitika
nyangwe tina matambudziko atinawo sehurumende hupfu takati hudzoke kazidzi hwaakuita 105 grams kuzokandoita kuti huchiita $50 uwo ndo muraro watinenge tapa kana kune makoronyera vanozvina mubhizinesi vasingatevedzi zvinenge zvarongwa nokuti ivo tinovapa mari kana chifanira kuti vatengese toti kudai $100 totitengesai 50 isu hurumende tozovapa 50 ndiyorenzi subsidy zvino kana akutengesa anenge akuwana paviri soro yavo
mumiriri wekuwadzana East mudare reparamende vari munyori mukuru weMDC vaCharlton Wende vati vamunangagwa vari kuratidza kuti havana sungawirirano nevanhu
tashamisika zvikuru nekuya kwaita vamunangagwa vachizoita clean up campaign yavo kuwadzana musha wakachena tinogara tichichenesa but semunhu auyo semuenzi vauya vakachenesa sekutaura kwavo kwavaka vachiita but hazoshamisika nemapindiriro avanga vachiita kunhunha dzevanhu vanhu vari kutambudzika mukuwadzana vanhu vazhinji havana mari yekuendesa vana kuzvikoro vazhinji vari kutambudzika kuti vawane chekudya vari kunonga svosve nemuromo so ndashamisika chaizvo zvekuti semutungamiri wenyika varatidza semunhu asingazive magariro ari kuita vanhu vavanofanira kunge vari kutungamira
aiwa apo tanga tiri kunzwa isu mazwi emutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa tikanzwa zvakare mumiriri wenzvimbo iyo yekuwadzana vaHwende vachitaurawo maonero avo pane zvanga zvataurwa nemutungamiri wenyika asi chanyanyobata ndeve cheveruzhinji ndechekuti panzi neveruzhinji vemunzvimbo iyi vanga vari kuda nyama vachiti ivo havachakwanise kunge vachitengera mhuri dzavo nyama vamunangagwa vabva vati aiwa zvakakosha kuti vanhu vadye ivo murivo sezvo vanga vari kuti ivo murivo ndo inoita kuti muviri yevanhu ivakike zvakanaka asi tienderera mberi tichikupai zviri kubuda ipapa totarisa zvakare zviri kutaurwa izvo nesangano reZimbabwe Farmers Union panyaya yekushayikwa kwemvura pari zvino uyezve nekukosha kwakaita kuti varimi vawanikwe ivo vachirima mbesa dzinokurumbidza kuti dzibude tirigaitinzwe zvataurwa izvo nevamwe vamiriri vesangano iri
panguva ino mvura yacho hatitotoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanyanyanya kuti zvekutodyara chibage chikona kunge chatomwaka watosiya
zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura
zvaakutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva kwete aye mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva nekuti iko zvino zvimwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaro uye kudyara kwachona hatisatotedzeri zvezvekuti tedyara nefetilizer panguva iyoyo kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here mvura kudenge iriko here wochiisa fetilizer nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema nekuti changuri kubuda nokubva chanzi nezuva nekubva chatsva nokubva chaoma kuoma chaiko chaiko saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo saka tiritokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe nekuti mvura yachona kudenga hamutorina iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda apa pano yawarawadza yaenda saka hatichatozivi kuti takanangepi sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose apa tamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya tourism kutokanda mbesa zvinokurumbidza kuibva kuri nani kana zvazve chibage takurutesa kuti mbeu tiye tinana tsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza itikoko zvingatibatsire kuti
aiwa apo tiri kunzwa isu hurukuro yataita neveZimbabwe Farmers Union vachikurudzira ivo tatiri kutaura naamai Margaret Hoshiki veZimbabwe Farmers Union vari kukurudzira ivo kuti kana vanhu vachidyara ngavadyare mbesa dzinokurumbidza kuibva saka ndozvava zviri kuitika ipo pano asi nyaya yedu huru inyaya yenzara yatekeshera munyika tinoona kuti madhamu akawanda ari kunzi iwo pari zvino haana mvura yakakwana nezvimwewo sezvo mvura iri kunetsa kuti haisati yanaya pari zvino uyezve iri kunonoka kuya saka tichange tiri kukurukura nemi kuti mutipowo pfungwa dzenyu kwamuri ikoko kuti muri kuzvigona sei pane zvamuri kuita here zviri kuita kuti muraramise mhuri nezvimwe zvakadaro pindai muchirongwa uyezve kana muri kunyora nhamba dzenyu nyorai makaisa macode numbers enyu kuitira kuti zvitiitire nyore pakufona modzvanya zvakare pakanzi share kuitira kuti kana mapinda pachirongwa vamwe vagokunzwai
Yes, sikubona ke okukhona lapha ke esindebele nabantu bayangena sibe siyabona kulothandiwe kumbo uthi lithola njalo emsakazweni siyaphila kakhulu. Omunye utsho njalo nguPamela Khumalo, lo Fortune Sibanda, uthandiwe kumbo uyabhala lapho uthi indlala esemakhaya iyamangalisa zihlobo zami. Sekubuyela endlaleni ka-2008. So uyatho lapha ke uthandiwe liyamuzwa lani uyakhuluma aphinde ethi kungazani kunzima esibhekane layo. Kube sekubuya ke uPamela Khumalo ukuthi indlala yalonyaka ifana naleyana eka-1947. So singazi ukuthi ababekhona ngesikhathi sika-47 bathini ngendlala naleyo. So sicele ukuthi kubuye abantu bathize babuye bezekhuluma khona pha ke ku-Studio 7. Kunjani kolapho?
Aiwa kunewo vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kunzwa isu zviri kutaurwa neveruzhinji panyaya iyo yenzara saka tichange tiine vanyarikani vedu vanobva kuZimbabwe Farmers Union tiri kutsvaga amai Margaret Hoshiki vatambotaura navo kuti vauye pachirongwa vataure asi regai tichingamidze vari pachirongwa chedu pari zvino tina Chenai Hoga ari kuti ndapinda muchirongwa Madzimbe ari kuti maswera sei aiwa kuno taswera zvakanaka tinotenda musiki nekuti takakwanisa kupinda mu-2020 taka Simba, Simbiso Makwarimba arikuti hey there Studio 7 muri sei sei kuno tiri wadi Sydney Zerenyika arikuti hello VOA Pamudzo Bennett Hansi hello kwa uriko kwa Kennedy Zitsato Hansi maskwera sei kwa Studio 7 Live Talk ai wapano tiri wadi jedu Jairos Nandoro arikuti hello Justin Paraza Hansi VOA I'm connected Anateka Seth Hansi hey kunzima chokwadi Fraser Chicks Nathan Hansi maskwera sei kwa vatereri VOA pano pa live talk aiwa nyora inamba dzenyu tongwani kwesu tichikufonerai makaisa zvakare macode numbers enyu tinzwe kuti vari kumusha uko muri kuvabatsira sei panyaya iyo yenzara
now we've got our first guest and that is Mr. Mandla Nkomo is an agriculturalist he's based in South Africa Mr. Nkomo welcome to the program
Good evening Gibbs and good evening to your listeners it's really great to be on the show
Thank you so much. Now, Mr. Nkomo, you see what is happening in Zimbabwe. In terms of hunger, you know, the World Food Program is saying that so many people are actually on the verge of starvation. So what's your take on the hunger that is gripping the nation?
Well, I think the best way to describe it is that we are really facing probably one of the worst food security situations in the country's history since independence. It's not common that you've got two poor rainy seasons following each other. And as a result, the situation right now is that not only are we facing a human hunger situation, but also for the livestock industries, we are really staring at one of the most challenging years in our history. And I think it requires uncommon ideas and uncommon action to save us from this situation.
Kodwa ke kunqabelwa njani konke konoko ke wena ngombono wakho labantu kanyazana batholi okumele bakuthole ukudla lento sinjalo.
Yeah, kukabili kids. I think mina ngokwami engingakutsho ukuthi kulabo abantu ikakhulu abasemakhaya asebe bekane lohlupho lwendlala inhlanganiso lezi zakwamanye amazwe ama NGOs yiba abantu engibona ngani bangasiza kodwa sikhumbuleni phela ukuthi umumbu uyashota iSouthern Africa yonke iZambia ngoba babele abazange baba le season enhle ka 2018-19 ama stocks abaphansi so angikholi ukuthi bazathengisa iMalawi layo kuyafana iSouth Africa iye ngani ile carry over stocks esinengi kodwa nxa ngithi ngiyakhangela because iSouth Africa isupply GMO meta kusoze kuvumakala othi umumbu wakungene so kutsho ukuthi umumbu esizawuthola thina mhlawumbe yabuvela kuwo Mexico or maybe uvela emazweni afana labo Kenya but iKenya layo has had a drought for the last couple of years so ukuze umumbu uzofike elizweni kuzathatha isikhathi mina isixwayiso engasitsho ukuthi whether ngama NGO kumbe nguhulumende ngokwakhe xa besenza amalungiselelo kabakhumbula ukuthi lo nyaka nxa kuvama ukuthi kuthatha 4 weeks ukuthi ngesikhathi uthenga umumbu ufike ezweni this time kuzathatha maybe 3 times that ngoba uzaba uthenga endaweni esikhatshana so abantu ufanele silungiselele indlala iyenzeka kodwa indlala iba lo le esingathi impact enkulu kusiya ngokuthi wena uzilungiselele ongakanani isiqwayiso sami ukuthi kasilungiselenini ngoba sikhangele sonke indlala sifikile endlini
yes abangakhulu ke ubambe khonapho umavelas
aiwa kunawo vari pachirongwa regai takamirira zvedu kuti tinzwe vachange vari panhare dzedu tombokuchingamidzai tichionesana ipo pana pana Carol Mpila Brook ari kuona nesu Agnes Muvindi ari pano DJ Munya Madzimbe ari kuti ndifonerei Agnes ari kubva ati please ndifonerei tete Talent Muchema ari pano anyorawo zvakare Ignatius Tinashe ari pano sindikunzwa kuti pane muteerera ati palokola Hello.
Hello makadizwe.
Ai wathiri wadi tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Mutaura na Sydney Madao ndiri ku Cape Town South Africa.
Kwakadiko Cape Town uko?
Cape Town kuri nani zvo?
Ehe muri kuona sei nyaya ye dambudziko renzara ratekeshera munyika?
Nyaya yenzara inotoda ndisingazivi hurumende kuti ine zvipi zvayakagadzira asi ini ndinobva kunjanja kuchivhu ndanga ndiriko muna November imomo ndakasvika kuna musi wa 12 November mombe dzakafa zvekuti vanga vachikwanisa kunge vachirima vachizvibatsira nemombe dzavo hakuna nemombe raine zvakaita sezvimbo yedu yese vanhu vakafirwa nemombe zvekuti nzara yacho izvinezvi inenge yakatomultiplier zvekuti ava akuna munhu anokwanisa kuti anga achizvibatsira because mombe ndodza dzichikwanisa kuti aine mombe anokwanisa kurima apo nepapo saka izvinezvi kana zvazvekutimba izvinezvi mvura yacho hakuna njanja yakatomerwa zvekuti kana vatingati maminista kana vanani haina anoona yekuti vanhu variko vachatofa nenzara zvekuti chero kuvatumira mari havana pavanokwanisa kuti tida kuzonoitora zvinoitura kwakati zvinhu zvacho zvakanyanya kuomesesa
saka imi muri kubatsira sei vari kumamisha ava mataura kuti maamuriko uyezve makaona mombe nezvimwewo zvichifa
kuvabatsira kwatinotongoita kutongotumirawo tinoisa zvinhu kumabhazi ikoko kunana munhenza anana Chiwa then izozongonosvikawo nekuti kana chiro kuvatumira iri mari iwo vakaira vangonozichinja vakangovharwawo navavhara kuti takukuchinjirai kumabhondi mari yaichatototengi saka kunototumira ritori gosari ndo zvatinotongoita
aiwa zvakanaka zvakadaro tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve negore dzvarakanaka
tatenda
ndiri kunzwa kuti tine vamwe kola halo kola aiwa taswera asi kola manje ndirikuzoti muri kuda kuteerera program but imbodzikisai volume nekuti takuzvinzwa tiri ikoko aiwa izvinzvi maright chaizvo endererai mberi nhasi tiri kutaura yenyaya yenzara yatekeshera munyika muri kuonawo sei makaenda kumusha here vari kumusha vari kukuudzaiwo kuti kwakamira sei Aiwa mashoko makuku tu. Chitaure yenye mazwi yenye kupedzira.
Ano bangoti zoni muve nemuti zvatina mugoredza zvedu tichifara. Kati sicho chene kuzimbabwe haisi kuti fadzo. Zvinonge bizisi kuno kutetire nani. Kati zvibetseri kutirambe isusu tiri kuno. Tinoda kudzokera kumba. Vana vedu vanoda kudzidza muzimbabwe. Kati kuti nesituation iyoyoga. Zvafane mwana ngaatogona kutsara shona inotomunetsa. Pane dauto mwana aswera ari kugara ari kuzimbabwe. Sazvino zvikutoti nesa muno tiri munomo.
Aiwa, thank you so much. Muve ne weekend yakanaka negore zvarakanaka.
Aiwa, ndinofenda nokupinda
mukati. Bye bye.
Mhm. Yes, lo baba kona manje ubaba Masuku ukhona ecingweni lapha use Midlands enkabazwe. Baba Masuku utshona njani?
Ngiyacela mfowethu utshona njani?
Sijolile Masuku, wena ngokho la ngapho ke obona okwenzakalayo khona ngapha emaphandleni endaweni ezijeneyo. So ke akutshela abantu ukuthi nxa kuyikuthi umuntu kala kudla, ukudla kunikwa ngubani ukudla, njalo ngubani okulungisayo, njalo kutholwa njani. Nxa usiya kuthatha, ukuthatha ngani into ezinjalo?
Uyazi mfowethu into engapha ihlazo kakhulu ngoba ukutholakala kokudla akuna ngezinye indlela. Okwamanje emaphandleni abantu babemeleleni ugovernment iy'nhlelo zakhe zene zazenzayo ezokuthi yabethathela abantu ukudla khonokho ukudla ongatsheli utho ongamabhakede okubili okuthathu kuyabe kunikeza umuntu but ngenye indlela ungawukhaya kusiza kusekuse yena uhulumende ukhanye ngani uyakudabulela ngendlela kuyabe kuningakhona ngoba indlela engisengayibona mina ukuthi mhlawumbe kukampena kwabo ngoba ngabe isayizili liyana mpelampela nje akudana akunamuntu ongavuka ekuseni siyahlala laphana emelela into angayazile ukuthi kuyanini njalo kukunenge okunganani njalo khona ukuphila kukukakeza mfowethu zama ukuthi lawe ngicela linike lokhu kumbe uyatholakala sekuthiwa wena ngalo lithi ihlangothi lowo ngwale ithathi into enzima kakhulu. Njalo yazi ukuthi ngabe kuthiwa khona uNkulunkulu yena uyasinceda besisisa nje ukuthi ngabe kungaba nezulu ngoba izulu liyakhava konke lokho manje heyi yazi ndoda ukuthi kulezinye iy'ndawo vele khona ukuthondali kathonti angazi ukuthi kumbe umbuso lowo kawubusisekanga kangako kumbe yini angazi.
Ye kodwa ke nxa sikhangela Masuku ukudla sibili nxa kubuya khonapho endaweni ezijeneyo ovele ubhalisa amabizo abantu mbani nxa ungasitshela abantu nje khonoko
lapha kubhaliswa ngokuthi usobhuku uthini yena ndokamakhansela amachairman wena lawa yasendaweni liyabhalisa kube sewukhandisa ngendlela nele ukuthi ikhansela sisiyathatha kukuthi uyabe semoteni yena le kuya lokudla vela khona ngale lapho kuvela khona umuntu uyabe lebhuku lakhe vele esemoteni yona le. So ngezinye indlela sithi thina ukhansela ngomnikazi wento zonke akulomunye umuntu omphikisayo angathi uselile uselile ongathi utholile utholile kamakhansela amaningi uyabona ukuthi ungakhangelisa ngawathathe i-one. So ngezinye indlela kutenzela ukuthi nxa ungekho kuyena leyo phathi hawu sekunzimene okukhulu kakhulu ya sekunzimene okukhulu kakhulu.
Hayi siyabonga kakhulu-ke Emasuku ungadinwa nokusasa baba. Yeah, so he's saying that the counselor is the ultimate decider of whoever gets food and who doesn't get food. So at the end of the day, he says, you know, if you belong to a certain party, they don't give you, mm-hmm. or they give you according to the party that you support.
Mm-hmm. Mm-hmm. I watch name Mumtere Ripa Nare Parisino. Hello, caller.
Hello, tete mavelasi na mkoma jibs masera sei.
Ae, waya tili wadi wadi, shakamira sei kwe koko.
Aa, tili nani cheche kuno.
Mhm, tawara iti nski.
Makorokote gorezi, zakuna mkoma jibs, inda kambo tawara ni mite teta kambo.
Ae, waisa kambo tawara
iti. Yebo mfoe, tunja.
Aa, kia pila mfoe, sinja.
Aa, mbicha, na haikulungi lesi kuzwile ba. Now, yeah, it's same to you, same to you. Iye, kube njalo la kuwe.
Panya hii, pani ma solution akati maliri ya tinga pani long term solution pani short term solution
taura iti nzwi
short term ndo ya kuti ino kana tika pinda jara tutanga uta kama NGO wana kea Oxfam Plan World Vision ndo short term asi long term ya ndo ya kanyodi wa chachari kuti murimi anafunga ukwa itibu mtara kara chingori mawana inda kakura wa ndri murimi pachangu wabirika wangu wa rima na sekuru wa nababa wangu rima
o mri murimi
ya ndri murimi kumusha kache tutu nepra Makacho mamga uta research ndi makacho mazvedesia nhangani kana sebo chemicals ye chiko parita kwekwe kadra fitline nikange kana kana chikasa zvitengera mbeu vachirima apa taongoda sokuti munhu wese vanhu vanogona kurima kuzimbako asi pano dama long term kuti government gachi gazeta I gadzirise zvino kuti makambani aya atange kudzoka back to normal atange kuoperate achigadzira fertilizer kana sebo chemicals leti FC chikadzira nemishonga neme fertilizer masidi kuvana vadzara nyika jeni dzara nyika vari chairman ku sidgo I remember hai zvazvi takanaka man
Saka imi daima iwanamkana wekutaura nehurumende maiti chi.
Kando kwangu kana denda ikwanisa kuwanamkana kutaura nawo ndizvongoti ngavagadzirise zvino. Vakagadzira izvozvo kazvoita sokuti tosaramba chinguva blema pose pose. Ngavagadzirise kana vakagadzirisa kazvi zvino zvakatope zhara izvo zvinofanga kutende kwahurumende bose kare. Vanhu vangobatsirana mumanharaunda dzavanogara. Yara inga sina mbwiti kutiriza zata kuona puma headlines yangi ni kulo yangi ni pasiri zaku zika mwati zimbabu ino jara iyo yanga yu ya isawu ya ifita zime ni kamutati muri imanda kwa kasa mune wana wakapuwa minda muna tupa vinda ya muna hane kasi yaka na bara achikuwa 50 hectares ati equipped muni ye teki nikaono wa uchaya muna zimbo ya hiri ya hitu wa sekuri ni mambo ya hitu wa semombi muna wakunu tanga uli mamafunde mumu marungu wanga wakato safea ma region ya kutuwa region ino hiri konjuti ndio ya kati region ino hiri konjuti mbea iwo tora munda iri kwa orange wauda kutanga kudzara mabanana kana kutanga kudzara zvimwe zvinhu zvikwenzi woi kitika kana chinobuda hapana chinobuda varimi ngava ive kitsi mafina tande kana kuchiredzi kuna kuma settler farmers yake vairi manzimbe vanhu vatema vairi manzimbe kwe kungwa sino vari itip dzikete ma ovita akazotora minda vari vaenze ma settler farmers vanhu vatema vanga vachirima chugashiwa ni kwa munhu ndi vachibatsira na varungu
aiwa akakanaka
ndo yangori mazvo asi vanhu vanda izvi zvekuti care kana Oxfam zvino zvokuti mangwana futi chete yakumbotema futi jara nokuti kea haikwanisi kupambe ino kwasango uya nechikafu chemusumwe but negore rinova tete nejara futi saka government ngaistabilize zvino sebo chemicals yofamba ZFC yofamba
aiwa
payonia o masidi kwatinoziva zvinhu zvonaka munyika
aiwa manyatsotaura mashoko akanaka chaizvo mukoma Donald muve nezuva rakanaka
aiwa maita basi
bye bye.
Yes, silo na kota sanga hambi kwe wati seye kubaba uMandla Nkomo. So, Mr. Mandla Nkomo, I think you heard the last caller talking about, you know, expensive farming inputs. So what can be done by the government to make sure that maybe farming inputs are accessible so that maybe the people can mitigate against drought and other things on their own or some of those kind of things?
Ya into ngivumelana layo ngesikhulumile sesanda kuphela kathesa ikuthi uqinisile nxa isithi abantu bona ukulima bayakwazi kodwa into engani yaswelakala ukuthi umumo wezomnotho iwoqinisa senza ukuthi izinto zokusebenza whether zinhlanyelo whether ngumvundiso whether you know ngama tractor kumbe yini kunzima ukuthi abantu bakuthole kuliqiniso lokho ukuthi i-long term solution njengoba ejile umfowethu lo besanda ukukhuluma ukuthi kasilungisesenini umumo wezomnotho ngoba i-private sector yona ngokwayo ilawo amandla ukuthi ingavuselela i-agriculture kodwa nxa kumele uqale uye eqoqote Reserve Bank uyacela i-foreign currency ukuthi uyayimporta ama-inputs owadinga ukuthi upheke leyo fertilizer, kambe sure kungasebenzeka njani. Kodwa nxa kuyukuthi kuyavukuvumelekile ukuthi outprice control entweni ezifana lalezo zisuswe, abantu bakwanise ukuthi bazi-importele ama-raw materials, benze lawo ma-inputs adingakalayo. Mina ngokubona kwami singaya phambili. Ungakhangela iZambia kithi, iZambia sikhula mina lawe, iZambia ubuhlekisa ngayo ukuthi hayi listina sifanani leZambia. IZambia kathesi has gone for almost 14 years ingazake isilele umumbu. Wazi ukuthi bakwenze njani? They only fixed two things. They made sure ukuthi everywhere ama-inputs ayatholakala, either through i-system ye-government, i-FISI program, kumbe ku-private sector. Bameka sure ukuthi abalimi lokho abakudingayo bayakuthola, kwaba le-predictable pricing. Ayikhona i-pricing le ukuthi ifuna ukuthi sithenge umumbu at 10 times the price of everyone else in Southern Africa. It's not going to work. And Zambia is living proof of what is possible if you implement forward-looking an actually progressive agricultural policy. The farmers will sort out the rest. That's what we need. We don't need government to command everything, you know, including agriculture. It's not necessary.
Yeah. Well, you see, our colleague is still one because we started with our kumbengu mama Slona. Slona, ngunjani? Selona, ukone ikungwani kumbengu Slona? Hello, ukone ikungwani kumbengu Slona? Ukone ikungwani Hey, uwanzana ucingo lakhe luyala mavelas. Singazi ukuthi kumbe ukhona lokhu kumbe kakho. Silona ukhona ecingweni? No, over to you.
Aiwa, kunawo vachangobva kupinda muchirongwa. Tiri kutaura isu pamusoro pekuoma kwakaita zvinhu nyanya panyaya yechikafu. Saka tinokutenda ichaizvo kuti muri pano pachirongwa chedu. Regai timboverenga zvamuri kutaura ipo pano. Vazhinji vari kutaura mafungiro avo uyezve vachitaura ivo kuti zviri kufamba sei. Asi ndiri kunzwa kuti gives you have a caller.
Iye, uSlona kutwase kona napecingwani. Slona, kunjani?
Hadi njani baba kini?
Siyaphila ungapi konapho?
Lapha ekhambile ulilima.
Ye, akusitheli ukuthi kona ngapho kudla kunjani, kumbe indlala.
Hayi, indlala ibhasile lapha kulaZulu.
Pho manje kwenziwani konapho kudla nekuthola njani?
Konkuza nje lisithi world vision, kanti izanika nina bandiyanika sebefile yini.
Bathini kodwa abalithembisi yini Slona?
Baloke bathi basadinga imali, basadinga imali kodwa sikezwa lutho babagibi.
Nxa usukusenzakala khona ngapho lapho elikhona, ukudla vele kukholwa njani? Akutshela abantu abangakwaziyo ukuthi kwenziwa so, uchasise sibili.
Ngapha siyabhalana amabizo bekungalalokhwana sikuzwani kwamasezindawo ukuthi kuyakhethwana ngapho.
Ye, amabizo abhaliswa kubani?
Abhaliswa kubo councilor lebo sebhulu.
Ye, kungabhaliswa ke sokuthwani?
Hawu, sihamba nje siyalinda lapho kufikela khona.
Ye, kufikela ngapho kwangkhona isikhathi sonke.
Kulama centers nala rekhodiwe kwabathi.
Ye, asithi khona lapho khona Slona. Indawo ezinjani akusiqambe kuseklinini ka kusezikolo kungapho kwangkhona?
Kuyabe kukholelwa ezitolo nasema-growth point.
Umuntu abe evele ebambile khonapho ukuthi abone ukuthi uhamba kuhle ngubani? Ngukhansila, ngukroled, ngubani owabe ezibambile?
Uyabe ngukhansila, uyabe ezibambile.
Qhubeka baba, qhubeka, ye.
Ye, uyabe ngukhansila, kodwa isifiso sami besiyukuthi ngakuthiwa uhulumende yakha amadamu abantu bebe lama-irrigation all over, kube kungancedisa indlala bakadizi.
Oh yebo phela, ngapho ulime njani kwezamadamu?
Kweze?
Kwezamadamu, ame njani amadamu ena?
Kuleli lodwa kuphelele moza lalo futhi akalitshonanga, bakathi ayangayanga nje kuphela amanzi azidlulela.
So manje amanzi ligcina lingaselawo?
Kucina sekulodaka nala amancane nala ukuthi inkomo zisikho.
lina njengezakamizi aliyenelisi kumbe ukuthi lizama ukugebha inhlabathi iphume yena le yabi sikhona
ngoba ngathi kusephila yona sibili inkopheli abantu bengakwanisa kambe bephatha ngapha amatheli
hayi siyakuzwa kakhulu ke phosela ukugcina baba
amele ukugcina lokuthi ngayokuthi ama-NGO zancedisa besiyacela amadamu imfula miningi sibili engavala ukuthi sibili lezifuyo zikhoye zithele ukudla
hayi sikuzwa kakhulu silona uthe ungabe usebulima kumbe emangweni
Every
living my evening. I see a boy, Kulunga Tinaksasa. Thank you so much. Yes, Bongakul, that is Mr. Slona. He says in Bulilima East, and he says, you know, they get some drought relief aid from, you know, some of it is it comes via crawlheads and councillors and is collected at certain given points. Mm-hmm. But he says his request is can the government manage to build any dams. So he's looking for somebody who can actually build dams for them mm-hmm. because he says there are so many rivers. The only dam that they have is almost silted so they don't get enough water there.
Mm-hmm.
Yeah. So I guess
we're going to call. Hello, caller. 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 Hello, I'm not sure what's going on, but Mukoma use Muripo Irab. I want no kumbira kurregere rutambo but say kungo yakare but tukutora nemi muri kupi
South Africa
it's all right in
hey mutongo chema chema ni sinzwo maka zaita kunyiko hey hey na wangu kuti nzira kuti hey ngara yacho yanyanya vanhu acha hapana chiri kumboti mugaba sofe vakati promise 90 days kuti zvine zvanaka nanhasi hapana kana chikutombonaka zvekuita 52 weeks je
munobva kumusha kupi
musha vangu kuzotsvakwa tsvakwa manje
aiwa taura henyu muringada kumhoresa vanhu here musati maenda zvenyu
tinoda kumhoresa vabereki vangu
Sorry, phone yenyu hamheno zvairi kuita mukoma asi tipei mazwi enyu ekupedzisira
hazungo kubira ototi ndaitainoanokwanisa kuti matiro vangoti matiro nyika yedu ite zviri nanechi because tatambura
aiwa zvakanaka zvakadaro ko gore zvairi makatarisira chii aiwa tinotenda muve nezuva rakanaka
tinotenda nemiwo
tina pitchings dziva vari kuti ivo please call me vane nhamba yavo yekuzimbabwe tichamboedza kufona Fraser Chicks vari pano Jimmy Ben hanzi tanzwa nenhamo taakungotora mhuri yese kuno tionerane pamwe zvekumusha zvaramba caller thank you very much mukoma Patrick muripo here panhare
ndiripo tisina mauvhi masera sei
aiwa tiri wadi kwakadiko ikoko
kuno kuri nani
taurai tinzwi
chichemo chedu ndechekungoti dei hurumende yedu yaziva iyo ispecial hurumende yedu yezanu pf yaziva musiyano wekuva hurumende nekuva bato vatererewo zvinhu zvichemo zvevanhu voita zvido zvevanhu vasaisita zvido zvavo ispecial tikanu takatarisana nemamiro aita munyika yezvino kuri kuchemwa nenyaya yenzara chikafu chiri kutaurwa ndonyatsotaura pachikafu chatakaona chinoda kupiwa neunited nations ngatipiwe kuchizvarwa chese chezimbabwe tisanzi ndechebato
aiwa mashoko makukutu
maitiro ayo makorega ega kuti pakaitwa madonation anobva kunze kwenyika vanotora madonation ayaya vovapinza muruvara rwavo voti ndeavo ngavape munhu wese zvisinei kuti akavavhotera anovatuka kana kuti anovashoropodza ndokunonzi kutonga vanhu zvino ukatonga vanhu uchiti ava vadyi nekuti ndive kwangana vanhu vangafa nenzara sisi
aiwa mashoko makukutu mombotaura mazwi enyu here iriyo kuti makaigadzirira sei
dzokoro dzinoitiwa isisi
mazwi enyu enyu ye
ndiyo kungotema kwanzi kuti tongo namba tichigomera tiri ipapo hatina zvimwe zvatikungoona kunze kwekusanduka kwemanhamba kubva pana 2020 kuenda pa 2019 kuenda pa 2020 ndizvozvo zvazvongoni
aiwa
chimwe chedu ndechekuti minamata yedu isu tichishanda chimuno muSouth Africa kungonamata takatarisa zviri kunyika ikokuti since kwanzi kuchauya chikafu cheUnited Nations ngavape munhu wese vasasarudza kuti ndewe ZANU PF muNdevere muShona muChikunda muChinyi nzara haina rudzi sisi.
Ameno apo tikona mapicha enyama ameno kana mamamanzwa mutungamiri wenyika vachitaura ivo pavanga vari kukwadzana vachiti vanhu ngavadye mirivo nekuti ndiyo inoita kuti muviri uvakike zvakanaka munoona sei mazwa aya?
Sisi uko ndokunonzi kudada kwevari mugomo kakumbira vari pasi mapfuwa kutaura kwemutungamiri ikoko. Mutungamiri ane dzakakwana chaiwo ngabuda uchiti ihai murivo nyama
ai watizotuka hedu
anotaura nemutungamiri
atizotuka hedu asi kungotiwo tati kuti taona picha yenyama apo tikaona zvakarewo mavheji anga ataurwa ari kubuda apa uye zvitanzwa zvichitaurwa kunzi aiva vanhu ngavadye ivo murivo ndiwo unovaka muviri.
Ndozvinoita kamunhu kana uchinge wakurirwa nezvizvo zvaunenge wakavimbisa vanhu munhu wese anoda kudla nyama sisi asi ainzi nyama pavachapinda ivo pavachatora masimba zvinhu zvese zvichange zvadzikira mutengo muzvitoro hakuna chatichadzikira ndiani angararama pasi nayo nyama anti iyo nyama ndoinotipa maproteins zvinoti karamba tongodla iwo anonzi ilai muriwo unodliwa neyo iwo munjonjo here
aiwa tinotenda
hakuna
tinotenda hanzvadzi tichaedza kuti tiwane iyo bite iyoyo pavataura kuti vanhu vazvinzwire vega zvanga zvichitaurwa nemutungamiri wenyika asi muve nezuva rakanaka.
Tinotenda sisi mbavhi moone zuva rakanaka kwamuriko.
Okay, bye bye.
Yes, marvelous. Now we are joined by Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Mr. Ndlovu, welcome to the program.
Thank you, sir.
Now, Mr. Ndlovu, you work with a lot of people in rural areas, and I guess you've been seeing what is happening in terms of drought and all these other issues. So tell us a bit about what is happening in rural areas where you cover. How is the hunger situation?
Frankly speaking, the situation in the rural Matabeleland and North is quite bad. The people are starving due to the erratic rainfall that they've experienced since 2018. So we know that this is the successive year of hunger. So the dams are depleted. There is high rate of cattle mortality. People have failed to do anything that can at least sustain them in terms of food security. Due to poor rains, they haven't yet started any farming activities. So the situation generally is quite bad. People are starving. There is no food. They don't have money even to buy food. And the noise at the GNT is quite unfortunate. We know that 50 kg bag of noise costs something like $205, something that the rural communities cannot afford.
Yeah, ngase sikhangeleke kokwenzakala ezabelweni. Xa ukuthi abantu bethola ukudla, bakuthola njani? Amafutshane sibili, 1 minute.
Abantu emakhaya sebedependa ngabantu abaphandle kwelizwe kuba yintanta kuzimuli ezilabantwana abangaphandle kwelizwe yibe zenelisa ukuthi at least zibaphathisele ukudla uthi labo abangelabantwana abangaphandle kwelizwe kuba nzima ukuthi benelise ukuthi bekuthenge lokho kudla yebo kambe uhulumende ubezama ukuthi abadala abangaphezu kweminyaka engu-65 bathole amabele ngenyanga kodwa eqinisweni ibag ye-50 kg eyodwa ethiwa umuzi olabazali aba-over 65 kuba nzima ukuthi ubasustaine for ukuthi ingangiphele considering i-fact yokuthi on average ifamily emakhaya ngaba labantu abangu 8 kusiya ku 10 so kuba nzima ukuthi i-birthday ya qede sikhangele futhi lokuthi abantu bemakhaya kabala imali yokuthenga ukudla i-10 kg ibiza imali ezifika ikhulu lamadola emakhaya sikhangele i-average of 8 to 10 people ingathatha 3-4 days i-10 kg so kabene
yes yawuzwa kakhulu ke sicela ubambe khona pho ngayindawo sesilo muntu ecingweni lapha Marvelous.
Hello caller. Hello Mkhoma Fraser. Eh makadiko. Atha square zviri sei sei.
Eh
ita right inswi.
Ai chini chini ngoku kasha kufuse uya kuleta kana kadi zvibva kuti kinga kutaiona mota dzi marori ana family show achi mhanya nechidadzi achinda nachekuna mazambia nechinenge vanga kusiyana siyana kuti nhasi wozotofa uno gara kuti vanga vari kudzika vasi tibatira usi kuti kufamba sei kubatirana.
Mhm, aiwa mashoko makuku tu iwayo. Tipewo pfungwa dzenyu kuti 2020 saka muri kuiona yakamira sei. Tinotenda chaizvo muve nezuva rakanaka. Bye-bye. Thank you so much. Aiwa kunavo vari muchirongwa pari zvino tiri kutarira isu panyaya yezvekudya munyika uyezve nenzara iri kutarisana neveruzhinji asi ndiri kunzwa kuti pane mumwe munyarikani kana kuti kola aripo. Hallo kola. Hallo. Vadziva muripo here?
Ndiripo zvima zvema makasimba.
Aiwa vanadziva ndana sekuru vangu makasimba here ikoko?
Aiwa sekuru venyu vanenge vakati zvimbei but hei vari kuchema.
Machemeiko sekuru?
Vakuvara nenzara paZimbabwe apa hei.
Muri kupi kodziva?
Aiwa tiri paborder paBeitbridge.
Pakamira sei paBeitbridge apa?
Tichikura taingozvaende tichitanga kugara kuBeitbridge taziva kuti Beitbridge ndokunowanikwa mari kaisa.
Kwakamira sei mazuva?
Iko zvino ndokwaane nzara yacho chaiyo chaiyo.
Sei muri kudaro?
Ndo zvatiri kuona because tisi tiri kugara ikoko.
Kopanyaya yechikafu kwakamira sei?
Aiwa chikafu kuchiwana tinochiwana zvedu sezvo tiri padhuze nebhodha because tinokwanisa kungoyambuka pamhiri tonotenga but takabva kumusha nezuro zvandakaona handifungi kuti zvinhu zvinotarisika munyika yakanaka kudai.
Zvii zvamakaona hanzvadzi? Sekuru tati handisekuru rimuri sekuru.
Ava vasekuru avo kana makutodya hanzvadzi maakurasika.
Aiwa handisekuru makaona chii?
Ndakati kudrauti iri kumusha kwedu ndinobva kumberengwa uko.
Ehe.
Mombe dziri kungofa mvura haisi kunaya zvino tiri kuona kuti nezhara iyo yemombe yekuti kana chikafu chemombe hachisi kuwanikwa mari haisi kuwanikwa tichavatengera sei vanhu vari kumusha chikafu.
Saka muri kuvabatsira sei vari kumusha muri ikoko kuBeitbridge sezvo mataura kuti muri pedo neSouth Africa paborder?
Aiwa tiri kutotadza kuti tivabatsire nenyaya yekuti mari haisi kuwanika asi but mari korapfuura uyu taimbozvigona taikwanisa kuo kutenga tichinovatumira but izve zvino sa 2020 watapinda mero tichadii.
Muri kubata mabasa api ipapo paBeitbridge apa?
Iko kuforoma zvidhinha.
Saka kuri kubhadhara here kuforoma zvidhinha uku?
Taibhadhara tichatanga iko zvino hakuchabhadhara.
samunorarama sei mhuri yakakura sei?
Aiwa, mhuri yakati yakura tichindine vana 2 hangu.
Asi kurarama muri kuzvigona sei?
Ndinotaura kuti kutanzidzira zvekungoti tiri kurarama sevanhu vari kurarama tichakwanisi kana kutumira vari kumusha chikafu.
Aiwa, mashoko makukutu. Munogona henyu kumhoresa hama neshamwari kumusha musati maenda?
Aiwa, wandingatomhoresa ndiye mukoma wangu wandakasiya nezuro anonzi James Dio nehanzvadzi yangu inonzi Loveness futi. Ndongoti takatarisana negoredzo asi rine nhamo.
Aiwa, pakanaka pakadaro, muve nezuro rakanaka.
Aiwa, ndinotenda muzukuru wangu.
Bye-bye.
Let's cross over to Mr. Mandla Nkomo. Hey, Mr. Nkomo, your last words. Do you see any improvement in Zimbabwe in terms of, you know, farmers being empowered in one way or the other, even if there's drought, like maybe the construction of dams and all those kind of things? So what can be done? Just about 1.5 minutes.
Yeah, I get that. I really want to emphasize this particular point. Zimbabwe actually probably has the most number of dams per square kilometer in Southern Africa. We've got more dams than any other country in the region. So the issue is not dams. Ubaba Sloane ngumakhelwane wami iMoza Dam akhuluma ngayo ngiyayazi sengengalima kuyo. Into ehluphayo eZimbabwe ukuthi ama-resources esilawo sikakhulu wona lamadamu eqinisweni kasiwasebenzisi kuhle kithi. Kasiwasebenzisi kuhle and yikho kucina kusenza ukuthi lanxa sokumela sisize njengakathesi ngomnyaka we-drought ngoba indlela ebesivele siwasebenzisa ngayo kuma-irrigation scheme sihlanyela izinto okungamelanga sizihlanyele. Kwesinye isikhathi abantu belayele ngama extension officers ukuthi hayi kathe sihlanyela lini lokhu, kathe sihlanyela lini lokhu. Ngomnyaka wonje njengwe-drought kusiya ngami ngabe yonke irrigation scheme ekhona eZimbabwe in particular eMaswingo lasemathebeleni north and south ihle yahlanyela umumbu kathesi. Umumbu lowo kuzasiza abantu kodwa ungahamba kathesi kuma-irrigation scheme zathola ukuthi abaningi meba bahlanyelanga umumbu, bahlanyela indumba, kumbe bahlanyela ama-vegetables and so forth. Kufanele siqondise, sihlele kuhle indlela i-agriculture eyenziwa ngayo eZimbabwe. Okwesibili, Gibbs, akasekelenini njengabantu ukuthi yonke into, i-solution esiyidinga empilweni, sidinga kuhulumende. Kwaze kufike inini kuloyo kuthiwa dayihulumende, dayihulumende. Uhulumende uzasenzelani after 40 years. Siyakwazi ukuhulumende ongeneliso kukwenza kodwa thina siqoqane nini njengabantu sizilungisele. Ngike ngezwa kuthiwa like laba le show lapho abantu seMatsouth abake bazokhuluma ngohlelo lokwemba ama-boreholes. That's a community initiative. I'm a member of that and this is our drill ama-boreholes and this is our equipper ukwenzela ukuthi abantu emakhaya lapho esivela khona bengasilela amanzi. Okwesithathu, isixwayiso sami kuhulumende Gibbs, sengizaqeda. Isixwayiso sami kuhulumende ukuthi hulumende, umsebenzi wakho njengohulumende ayisikho ukuthi usibhabhule usibelethe njengabantu. Owakho umsebenzi ukuthi hlela ama-systems lama-policies azavumela ukuthi i-agriculture ikhule. Sizazenzela thina Gibbs. Sonke inhlanyelo siyakwazi ukuthi ithengwa ngaphi, sonke siyakwazi ukuthi i-fertilizer ithengwa ngaphi, siyakwazi ukuthi amasimu ethu angakanani, zonke izinto lezi siyazazi. Nxa kungaba le situation esivumela ukuthi silime kungela hlupho lokuthi umumbu wakhona ngawulima ngiyagcina ngiwuthengisele i-GMP nge-price ephansi kumbe njani njani, abantu bazayisolva indaba yendlala.
Yes,
siyabona. Ngicela ngabantu benkomo, abantu abalenkomo especially emathebeleleni. Can we not have a situation where u-2020 we are posting pictures of inkomo zisifa? We know it's going to be a drought. My question to all cattle farmers is liyenzani kathesi? Wapha amalungiselelo elwenza.
Awuboni ngenkomo. Yeah, enkomo baba ungadinga kusasa, singakhambela nje. Siyabonga kakhulu.
Okay, thanks.
Yeah, I think we've got Joseph Chuma. We can ask him maybe what the government is doing and stuff like
that. Vachuma makadi yenyu tinokuchingamidzai pachirongwa.
Makorokoto edoredzwa.
Aiwa nemakorokoto kwamuri tinoona vazhinji vari kutarisana nenyaya yenzara munzvimbo dzakasiyana siyana uyezve nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura vari kukuwadzana uko pavanzi nevanhu uko tiri kudawo nyama vabva vati idyai mavegetable anzi ndiwo akanakira pamuviri munoona sei mazwi aya nekuti vamwe vari kushorawo vachiti asi zvingaita here kana kuti kwete
hanzvanzi yangu isusu tichikura takakura tichidya miriwo iyoyo and miviri yedu yakavakika zvakanaka tikagona kusava nezvirwere zvimwe zvakungobata bata vanhu mazuva ano yes nyama inodiwa zvachose asi tinoziva kuti muriwo unotipa chinhu chinonzi rafage muchirungu chinoita kuti digestion system yedu inyatsokunga zvinhu zvigadzirike kana zvakubuda zvinobuda zvibude zvakanaka zvinosara zvichivaka muviri zvosara zvichivaka muviri zvakanaka but chandida kutaura chikurusa hanzvanzi ka uyu murume uyu abva kutaura manje manje anonzi mukomo uyu ande refreshers chaizvo chaizvo zvokutoti dai taigona kuti titranslate zvese zvaataura zviya zviya taimuka senyika munhu ataura mashoko makukutu chaiwo anokashamadza kuti tichine vanhu vanofunga kudaro shuwa shuwa and vari kuti vari kuita sei yasingauye tibatsirane timutse nyika handiyo nguva yokugara chingoshoropodza chete ngatiite gore ra2020 tisaite gore rokuti takamirira kuti mutungamiri wataura chii saka regatichiishoropodza mhingimhingi ataura chii saka regati gore rinoiri ngariite gore rekufambira mberi gore rokunzwa kuti hurumende handiyoba ichatipa chikafu mba kwako hurumende handiyoba ichaendesa mwana wako kuchikoro asi iwewe mabasa wawabata sezvakataura mubhaibheri kuti nhaiwe uchadla zveziya haina mboti uchadla zvehurumende yakati uchadla zveziya saka tikangoziva izvozvo mabasa ako iwewe ndo achaita kuti uwe nebundutso muupenyu hwako mumhuri yako that is the basics that's the common denominator yatofanwa kunzwisisa tose tikaramba tiva kugara tiita maamputizii ekumirira kuti ndingatii saka isusu toti chii hazitibatsire chunhu hazitipe chungwa mangwana makuvanaaaaaudya chingwa tiyo ine chingwa asi iwewe ukaramba wangogara hapana chinobuda asi ukasimuka womira womiramira sewomambotaura weuti ari kuforoma zvidhina foroma zvidhina zvako utengese uwane bundudzo rako iwewe nemhuri yako haikona kungoramba uchinangoshoropoza chete vangoma vaya ndoda kuti mutranslate zvese zvavataura zvaizvi you have recorded that please translate into shona into venda into tonga into every vanhu vakangonzwisa iyoyo nyaya iyoyo chete kuti chinhu chose chinoita kuti zvinhu zvifambe kunge iwewe wasimuka kwaita something for yourself then tichaita better zimbabwe zvinoziva kuti ikauya kana taangobatana chete zvinofamba zvinobuda asi tikaramba chingochema chingoda kungokritisa zvachete hameno tichabuda ipapo.
Yeah, thank you so much for raising that. So what Mr. Nkomo was saying is that, you know, the irrigation schemes that are there, you know, many people are actually planting beans, vegetables and other things, and not maize. So he says there are certain areas where there's water, where there's irrigation schemes. So on those schemes, people must go for maize, short variety and all those kind of things. Then he says, you know, people must do agriculture the right way and not depend too much on government. Say some people always look for help from government, but which government can always do that? So he says there are limits too for the government to help. So he says, you know, in terms of agriculture, it should be people-oriented than the other way around. So briefly, that's exactly what Mr. Nkomo said. So he said, wangakulu ngakonoku babachuma. So mbona zani skati setu, sisi liwa kumangoye, lamta sisi ngani singama konapa, singazi uti kumbe, singafaka okubili kumbe kutatu. So, okay, thank you so much for having joined us tonight on Studio 7 Live Talk. We are out of time and we have to leave it there. We thank our guests this evening, Mandla Nkomo, an agriculturalist, and then Mr. Vumani Ndlovu of the Rural Communities Empowerment Trust. Thanks also to listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again next week. This is Kip2 in Washington, D.C.
Aiwa, tutenda vangavari pachirongwa chedicha nasi. Tunona Andrew Tagurupano, Tinashe Karombo, Uripano Yolanda, Makanaka, Uripano Joe, Munangu, Uripano Mainiko, Uripano Fraser Chicks, Uripano. Ini ndini Marvelous Mpanganya huye nchiti. Ngati sanganesha kare shondo runo uyaa.